hapo semazvira tinoita tese ndiro bato rakakura pamakore eZimbabwe rinova rakabarurwa musa 17 December 1961 but richiparurwa rakaraitevera kubhanwa kwanga kwaita NDP. NDP yakanga yafomwa muna 1960 ichizobhanwa muna 1961. Saka ndo bato rezapo rakazotirapomewa rikatungamirira kurwirwa kwakaita rusununguko rwenyika kubva nguva kusvika muna 1980 apa takazoona kuzvitonga kwakazara.
Kana takatarisa sure kwatabva uku, chii chamunoona chikuru chakaitwa nezapu?
Chakanyanyisa kukura chakaitwa nezapu kurwira kuzvitonga kuzere kweZimbabwe uko kwatakaona muna 1980. Zvakare kubatanidza nyika yeZimbabwe yatinoti unity, national unity necohesion, izvo zvainyanyomhanyisa navangomo. Mukatarisa utungamiri hwezapu nenguva iyoyo, chinhu chaigona nguva inyore kuti iite regional party or something, but vakabatanidza nyika yese. Chechitatu, tikatarisa muna 1982 kusvika muna 1987, pakaita rizhonga munyika, apo paive nekurayana kwakanyanyisa nguva yatinoti kukura hundi. Chikuru chakaitwa nezapu nenguva iyoyo vakatarisa kukosha kwakaita upenyu hwevanhu nekukosha kwakaita kubatana kwenyika. Vakasacrifisa political power, vakachuza kuti dei tabatana sevanhu veZimbabwe, dei kuurayana kwadii kwamira. Ndosaka vakabvuma kupinda muunity accord.
Kana makatarisa mberi kune ramangwana, chii chatinofanira kutarisira kubva kuzapu?
Zimbabwe haisati yanyanya kuinjoya zvatingati kubenefita from ma prospect liberation struggle yatakaita. Panofanira kunge paine zapu, nokuti ndiyo inoziva kuti taifanira kuita sei. Maaspirations evanhu vemuZimbabwe ndiwo anoiziva, sezvo tiri tine template, iri original template yeZimbabwean dream. Saka tikatarisa mberi kuti tirikutarisa kuti dei vanhu veZimbabwe vavhurika meso, vavhurika pfungwa, especially panguva dzesarudzo, vaziva kuti zapu ine chokuita zvakanyanya nekugara zvakanaka nekugara hwakanaka hwevanhu vemuZimbabwe.